mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chikunguru 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana matanhatu nevashanu 605. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reCivil Service Apex Council rinoramba mazwi anonzi akataurwa nehurumende ekuti vakange vawirirana panyaya yemuhoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pamazana matanhatu nevashanu 605. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu gumi nevanomwe nezuro. Pavanhu ava mumwe chete akabva kusouth africa uye gumi nevatatu vakatapurirwa munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika zana nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 166. Vanhu vafa vachiri vanomwe. Kuwedzera kwehuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kuri kuuya apo hurumende iri kuvhura mamwe mabhizimisi zvishoma nezvishoma. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vakati vamwe venzvimbo dzekujira vave kukwanisa kushanda asi nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. Vamwe vanzi vatange kushanda ndevaye vari munyaya dzekushanyirwa kwenyika. Vanzi vanokwanisa kutanga mabasa akaita sekuvhimya mhuka. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri webazi rezvekuchengetwa kwemhuka reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority vatinashe farao avo vati vatambira nemufaro danho rekuti vatange basa.
Vatikoshera nekuti ndokwatinowana mari dzatinopa vanochengetedza mhuka. Ndo mari dzatinokwanisa kuti titenge fuel yatinoshandisa kuti mota dziende kuma patrol nekuchengetedza mhuka. Ndo mari yatinokwanisa kushandisa kuti kana vagari vekumaruwa vawirwa netsaona dzekuwana nzou dzekuwana shumba. Ndo mari dzatinokwanisa kuendesa kuti tikwanise kuwana chouviri chinobatsira vagari.
Asi hurumende haibatsirewo here Zimpax?
Paya patinenge tichiti mhuka dzedu idzi dzinofanirwa kuti dzikwanise kuti dzizvibhadhare kana kuti dzikwanise kuti vanhu vaone uchouviri mushure mekunge vanhu vawana mari, vanhu vadzivhima zviri pamutemo, vanhu vakwanisa kuuya kuzodziona kuti mari ikwanise kuwanikwa yekuti dzichengetedzeke.
Ndeapiwo mamwe matambudziko anosangana nemhuka idzi kana pasina zvikwanisiro?
Kana pasina mari yekudzichengetedza hapana zvazvinoreva, dzinokwanisa kupera sezvakaitwawo kune dzimwe nyika kuti mhuka idzi hakusisina. Mhuka idzi musokona munoziziva kuti kwadzinogara kwakawanda hakune kusina mvura, kune kusina chikafu kunzvimbo kwakaoma. Saka mhuka idzi dzoda kuti dzitsvagirwe mvura sekuhange semuenzaniso. Inzvimbo yakaoma inzvimbo inoda kuiswa migodhi yekuti mvura dziwanikwe. Vanhu vanenge vachishanda ikoko imari yese inenge ichitsvagwa. Saka kana pasina mari hapana zvazvinenge zvichireva.
Nekushayikwa kwemari uku mhuka idzi dzakonzera matambudziko akaita sei kuvanhu vanogara pedyo nekwadzinochengeterwa?
Urombo kuti kubva gore rechitanga taane vanhu vangasvika iwo makumi mana nemaviri vaurayiwa nemhuka dzemusango. Izvi zvinotishungurudza gore negore. Kutaura kwatiri kuita mazuva mairi apfuura pane vana vane makore mwana ane makore masere ekuberekwa akaurayiwa nenzou. Ukuwo mukoma wake ari muchipatara cheSt Albans kumuzarabani ari munjodzi yekuti anogona kufa nekuti akatsikwa zvakaomarara nenzou. Zvinhu zviri kuitika zuwa nezuwa. Nekuti nzou dzedu dzakukwanisa kupinda muvanhu, dzichiuraya vanhu, dzichikuwadza vanhu. Vanhu vakuwadzwa vatingatiwo vane varemara kweupenyu hwese vakusvika 40. Endi hatichatauri nevamwe vari kurasikirwa nezvipfuyo, vari kurasikirwa nezvirimwa zvavo, zvinoita kuti vanhu vedu varambe vachiitiswa urombo. Asi isusu chinangwa chenu chekuti vanhu vachiona mhuka idzi vanofanira kuona mhuka idzi dzichivapawo cheuviri dzinoita kuti vararame. Ndosaka tichiramba tichiti tibvumidzei kuti tikwanise kutengesa zvinobva mumhuka dzedu dzitinochengeta kuti vanhu vararame. Nekuti vanhu pari zvino vakaomerwa, vari kuurayiwa, vari kukuwadzwa, and hapana chatokwanisa kuita.
Matambudziko amuri kusangana nawo amirawo sei munguva ino yekurwisa chirwere checoronavirus?
Mumwedzi yapfuura pakanga pane zvecorona zvatiri kuitira mushure kunge nyika yakavharwa, vashanyi vasingakwanisi kuti vauye kuzoona. Tanga tisisakwanise kana kuenda kunoti kana panzi pane nzou kana panzi pane shumba, tisisakwanise kana kuenda kunobatsira vagari nekuti zvinhu zvanga zvatiomera. Saka tinoti hurumende yaita basa yatibatsira kuti takwanisawo kuti vanhu vanouya, tichionawo tumari tushoma kuti vanhu vadini, vanhu tikwanise kubatsira vanhu. Takakwanisa kuwana vanhu zvichemo kana kuti zvatinowana mune vanhu zvinosvika izvo 1000, asi hatina kukwanisa kunge tichibatsira kune vese. Asi tinokurudzira zvakare vagari kuti ndo nhamo yatinayo, mhuka dzedu dzakawandisa. Ndo saka muchiona patakaenda kuGeneva gore rapera, chinangwa chedu changa chiri chekuti tinzweiwo zvichemo zvedu zviri kusangana nevagari. Inzwaiwo kuti vanhu vanogara nemhuka vari kudei, pane kuti nguva zhinji nezhinji vanhu vari ku nyika dzakatitenderedza vanenge vachigara havo vari kumahofisi ndo vanokwanisa kutiudzira vanhu kuti togara sei kana kutorarama sei, vachitadza kuti mhuka idzi musabati. Asi ivo havanzwinzisisi kuti mhuka idzi dziri kuuraya vanhu.
Mutauriri webazi rezvekuchengetedzwa kwemhuka reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority vati Nashe Farao vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana mana nemakumi mashanu 405,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru gumi nezana nemakumi matanhatu nemashanu 10,165. Vapora vanodarika zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nevatatu 193,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni gumi nezviuru mazana mashanu 10.5 million. Bato reMDCT rinotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe nezuro rakadzingazve kubva musineti mamwe masineta eMDC Alliance Masere. Mumasvondo mashoma apfuura MDCT yakadzinga nhengo dzeparamende dzeMDC Alliance zhinji pamwe chete nemamwe masineta. Vasere vakadzingwa nezuro vanosvitsa masineta nenhengo dzeparamende dzadzingwa pamakumi maviri neumwe. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora havana kudayira nhare mbozha yavo patavafonera kuti tinzwe divi ravo. Asi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Swachayo tikatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvakamira sei mubato ravo uye chii chavachaita pamusoro pekuramba kwevanhu vavo vachidzingwa muparamende nemusineti.
Bato redu rakasimba sitereki basoro redu reMDC. Kuri kuitika kupenga kuita zvinhu zvisiri pamutemo, kuita zvinhu zvisina kurongeka. Chiri kuitika ihondo yeZANUPF iri kurwisa kubva pavakatanga nyaya yavaishanda nemakotsi vachiti vamunangagwa ndo president, vanhu vachiti vachamusha ndo president. So izvezvi zvavari kuita kubvisa masenator zedu, makansela, mamamps edu kuparliament ingori nyaya yekuda kungorwisa zvido zvevanhu, nekuti kahurumende aka ndekekurwisa vanhu. Kahurumende kanoda kuti ivo vari vashoma vagute, vari vashoma vange vari vanhu vanofara munyika yeZimbabwe, asi musangano wedu wakasimba, musangano vanhu, musangano zvido zvevanhu.
Ko zvino muchazvifambisa sei ivo vachibvisa nhengo dzenyu muparabende nomusinete? Zvichasvika kuti zvichapera sei?
Ticharwisa kuitika kwezvinhu zvakadai, kuitika kwezvinhu kusina kufamba zvakanaka kudai. Tichakurwisa nenzira dzakasiyana siyana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Vana veZimbabwe, mhuri yeZimbabwe isavhunduka. Imhepo iri kungofamba, iri kuvhuvhuta. ZANUPF takabvira nayo kudhara, munozviziva, tinongoipapaidza. Saka hatina kana chatinovhunduka. Imhepo iri kupfuura, ichapfuura zvayo, ende ticharwisa kwese kwese nezvatinokwanisa kuitira kuti zvinhu zvedu zvigadzikane munyika yeZimbabwe. Nekuti kuita uku zviri kuitika na Munangagwa netimu yavo yavari kushanda nayo, vana vamonzora nevana Kupi, inyaya yavo yekuti vari kutya, vari kutya nyaya dzavo dzavari kuita dzekuponda vanhu kwa mutakta nekusunga vanhu kusisina tsaro kana kuita. Vari kutya nyaya dzavo dzakazara mumakotsi muparamendi, munofunga munozviona vari busy kupfunza nyaya dzakadaro dzidzo dziri kuitika kuabviswa kumastate institutions.
Avo vange vari mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reCivil Service Apex Council rinoti hachisi chokwadi mashoko anonzi akaziviswa nehurumende ekuti vakange vawirirana panyaya yemuhoro pamusangano weNational Joint Negotiating Council wakaitwa nemuvhuro pakati pevamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi. Sangano iri rakabudisa gwaro nezuro richiramba mashoko anonzi akataurwa pane fenyuro yeZBC nemunyori mukuru muPublic Service Commission ekuti mapoka maviri aya akanga awirirana kuti vashandi vehurumende vatambire madhora zviuru zvisere zvemari yemunyika. Mutevedzeri wemunyori wesangano reCivil Service Apex Council vaGibson Mushangu vanoti musangano wemuvhuro hauna chawakabudisa sezvo hurumende yakange yangodzokorora kutaura nezvezvikamu makumi mashanu kubva muzana zvayakawedzera nazvo vashandi mihoro yavo pamwe nemari yokubatsirika yemadhora makumi manomwe nemashanu emari yekuAmerica. Izvo vashandi vakati hazvaifanirwa kuve pane zvaizokurukurwa mumusangano uyu. Sangano iri rinoti rakazivisavo hurumende kuti rakanga risiza kupindi mumusangano inenge uine hurukuro dzemihoro dzichitaura nezvemadhora emunyika ayo rinoti akatorambwa neveruzhinji munyika. Vashandi vanoti vari kuda kuti mihoro yavo idzokere kune mihoro yavaitambira muna gumi guru wa2018. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvavashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMushangu.
Ichokwadi kuti tiri kupokana nemashoko akatuhwa nemunyori mukuru mubazi rinoona nezvevashandi vemuhurumende musi wa30 Chikumi 2020 pane penyuro yenhau dzemuno munyika. Wokuti isu sevashandi vehurumende tawirirana nehurumende kuti tichange tichipiwa zviro zvinosvika izvo zvisere zvamadhora emuno kunge uriwo muhuro wetichange takutanga kupiwa.
Saka zvii zvakabuda mumusangano wamakaita nemusi wemuvhuro musi wa29 Chikumi?
Musangano watanga taita musi wa29 Chikumi nehurumende hatina zvimwe zvitsva zvatanga tawirirana, nekuti waitawa musangano wedu wokutanga kubva patakanga tasangana muna ndira pakazovhiringidzwa nenyaya yedambudziko recovid iri. Zvino kana tongozoti tobva kumari dziya dzatakanga takambowirirana dzatakaanzwa hurumende ichitura mumapepanhau kuti yatiwedzera mari muhoro yedu nezvikamu makumi mashanu kubva muzana, iyo ichinge ichinzi igopinda mwedzi uno. Tikanzi zvevo vanhu vachange vachipiwawo mari yekunze yekuAmerica iri yekuumbiridza nokurangarira vanhu vanenge vachisangana nenjodzi yeCovid. Izvo takaudza kuti chipo uye ruoko rwetsiye nyoro rwakatambanudzwa kubva kumukuru wenyika vaemazuru munangagwa. Hachisi chinhu chatakakurukura mumusangano wedu weNJNC. Saka hatina mari yatakawirirana nokuti takati ichi chipo chatapuwa nemukuru wenyika hachisi chokuti tinotarisira kunge tichikurukura mudare rino, nokuti dare redu reNJNC rinofanira kuumba zvisungo zvinobva kumativi maviri yehurumende nerevashandi. Zvino ichi chipo chakabva kumukuru wenyika chakazvimirira chega, saka chachisina kodzero chigokwanisa kunge chikurukura nezvacho.
Saka zvii zvamakapira kuhurumende kuti imise vashandi muri kuda kuti inge ichikuitirai?
Chatakangokwanisa kutarisa hurumende ndezvokuti mari yedu iyi yaichatenge haichina kana simba. Imari yakungorambwa pese pawangoenda. Tinganetseka nokutora vatinenge vachida kuti vatitengesere zvunhu kumatare. Tongoti iyo yaramba apa handi kumatare, uyo wazoramba mari handi kumatare. Nyika yedu yakabva yangozvipiza yega nemamiriro ekunze kumari dzekunze, kureva kuti yakaita self-dollarization. Haichakwanisa kuti tiregere kuramba izvozvo. Saka isu takazivisa hurumende kuti mari yedu haichatengi. Takakumbiravo kuti takambokupai mwadzi dzaitaridza kuti isu sevashandi vehurumende dei makwanisawo kutipa mari yekunze inoitayo madhora mazana mana nemakumi manomwe nemashanu ekuAmerica yatakanga tichimbowana mukubva mugore ra2018 iriyo inova muhuro wepasi wemunhu anenge achitangira kupinda. Saka hurumende takaizivisa izvozvo, tikaizivisawo kuti tirimo munjodzi yekuti titsvake mari iyoyo inotikwanira pakurarama. Tariraivo vashandi vehurumende vacho vari panjodzi isingaiti nokuda kwedenda iri reCovid iri. Zvino ngatichigadziraiwo boka rinoongorora kuti tingagadzirisa sei mashandiro evana vehurumende kuti vange vasingasangani nenjodzi, tivadzivirire panjodzi. Saka boka rakagadzirwa rinotiwo kubva kuvashandi kwakabvawo vanhu vana, kuhurumende kukabvawo vamwe vana, vachange vachishanda vari vasere vachiona kuti ndezvipi zvingaitwa kuti vashandi vehurumende vadzivirirwe kubva kunjodzi yeCovid-19.
Avo vange vari mutevedzeri wemunyori musangano reCivil Service Apex Council vaGibson Mushangu vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti zvinhu zvakaita manyama emire nerongo vakashedzwa vagari vemumaruwa kuti vanyorese vana vesikoro bvunzo dzavo. Kuroneko rinoti kanzuro yeguta reBulawayo iri kufunga zvokuti vagari veguta iri vabhadhare michero nekutenga mastens nemadhora ekuAmerica. Daily News rine nyaya inoti vanamukoti muchitungiza vanoti vabereki vavabhadhare nemadhora ekuAmerica kana nemarands kana vachida kuti vana vavo vabayiwe nhomba. MuHerald mune nyaya yokushaya kwemutori wenhau muzvare Grace Mthandwa. MuHerald mekare mune nyaya yokurangarira baba Joshua Nkomo avo vakatisiya makore makumi maviri nerimwe apfuura. Yave nguva yenyu vatereri yekuti mutaure mega zvamunofunga.
Kwazwai vanhu vekuStudio 7. Isu tatambura vedu fanika kunzvimbo kwatiri kuno South Africa. Hakusi kufambika, tikangopinda mutaundi totodzingirigwa nemapurisa. Chokudya tochiwanepiwo isu tiri muno. Ndozvatinyanyira kutishatira muno. Dai vakuru vedu vabatana vaita chinhu chimwe, vataurirana.
Makadii henyu vashamarari veStudio 7, makadii henyu mhuri yeZimbabwe mese kumativi mane nyika kwamuri. Ndinokwasai nemufaro, zviita ndini Cherry, ndiri munzvimbo yangu yeJoburg. Ina angu ndangoti nditaura angu nemamiriro akaita nyika yedu pari zvino. Nenhamo iriko nezvese zvinenge zvichiitika vanhu vachishanda especially kumaticha vasingapiwi mari zvinhu zvinorwadza kuti munhu udzidze uchidzidzawo kuchikoro kusvikira uve ticha wozosvikira pakunziwa kunoshanda wakuhoreswa nyemba aizvozvo zvinongorwadza. Zvinorwadza mhuri yeZimbabwe dai hurumende yaremekedzawo maticha izvozvo zvinorwadza.
Pastudio 7 ndinoti makadiniko vana mukoma Tanonoka Wande, vana mukoma Jonga, vana sisi Kirimza Miri. Ko tinokutendai nokuti panhau dzechokwadi. Ini ndakutaurawo pamusoro pe kuvhurwa kwezvikoro uko kwaari kumanikidza kuti mvunzo ngadzinyorwe. Hurumende ngaisada kuisa vana vedu pamwe chete nevarayiridzi panguva yakaoma. Please ngavasamanikidzira zvisingaiti, ivo ngavatange vagadzirisa zvinodiwa muzvikoro, then vana vozovhura zvikoro, kwete zvavo izvozvo zvokuda kuti vana vedu vafe nevarayiridzi vedu vafe vakatarisa. Hatife takakurudzira zvakadaro, hatitombokurudzirei izvozvo. Tinoda chose kuti vana vedu vadzidze, asi ngavatange vagadzirisa dambudziko iri rakauya rekorona iri kuitira kuti vana vedu vadzidze vakasununguka, nesuwo vabereki tichifarawo kuti vana vaenda kuzvikoro.
Makadii henyu vashamarari vese paStudio 7, muri kutaura naEd Mumbengo ari kuMpumalanga. Madhiri ari kutambwa naTokozani Kupaya takambomaona. Hatityise vachamisa, rambai makashinga, musadzokere kumashure vanhu ndevenyu. Takambozviona naAdam Tambara vakazama kumatamba madhiri iwaya. Nhau iripo ndeyekuti varoda kutaimira kuti takuda kuenda kumaelection. Saka varoda kuvhiringa vanhu musoro kuti kana takunosvika maelection vanhu vasaova vanhu vanenge vadhanganyika musoro. Manje madhiri aita neta nawo. Izvizvizvi tachangamuka nguva yese tanga takarara.
Mamuka seko mukoma Tanonoka zita ndoitwa lesimatinja ndiri kuno South Africa. Ine zvangu ndinongokurudzira zvinhu zveZimbabwe kuti ngatirambe takamirana navachamisa, nekuti mazvoona Omega kuti matare ari kushandiswa nezano. Matare acho tinongoiti izano, yakadai siri zano vakupe vanga vane yavo party yanga ichinzi MDCT, vakuvachamiswa vane yavo MDC Alliance. Zvavaifanira vakangoita, vaifanira vakangoti matare acho afanira kangotiwa ngoti no Morgan Tsvangirai House ngengotorwa ndivakupi, nekuti ndivo vanofanira kuva vari ivo chaiye mutungamiri webato rava Morgan Tsvangirai. Kwete izvi zvanga zvakuitika, manje izvi zviri kuitika nanhasi zvekudzinga vanhu mumaparlamende apa vari vanhu vavachamisa. Hamusi kuona kuti ipapo manje zvakuratidza zvega kuti ZANU-PF ndo iri kukonzeresa. Saka ini zvangu ndinongoti ano ngatirambe takamira navachamisa.
Gwanani mangwanani paStudio 7 apo ndinoti munosimba here vashamari vose paAmerica apa pamwe nepasi rese. Ziita ndoita zvangu mawire ndiri pano papitura apa. Hai ndoshungurudzwa zvikuru nezvinoitwa naKupe nezanu-PF. Havangadzingi maMP, havangadzingi masenator eMDC Alliance. Kozeki yakaanaunzwa naPriscilla Chigumba, vakaanaunza chamisa vaivapo sei neMDC Alliance. Vaimuti chii kana vaipavaitaura maresults acho?
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. mubatani zoa wenyika ze Europe kana kuti European Union nezuro wakazivisa kuti wambomira kubvumidza vanhu vanobva kuAmerica kuti vapinde munyika dzavo pamusoro pekukwira kwehuwandu hwevanhu vane hutachiona hwecoronavirus muAmerica. America ndiyo nyika ine vanhu vakawandisa vane chirwere ichi uye vari kufa nacho. European Union inoti inobvumidza kupinda munyika dzayo vashanyi vanobva kune dzimwe nyika kusanganisa vanobva kuChina asi kwete vanobva kuAmerica. Muna kurume kana kuti muna March mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakamisa kupinda muAmerica kwevanhu vanobva kunyika dzeEurope vachiti vaita izvi kumisa kupararira kwecoronavirus. Vakashora nyika dzeEurope vachiti dzakanonoka kumisa chirwere ichi. Asi nasi Europe inoti haisi kuzobvumidza vanhu vanobva kuAmerica kupinda munyika dzavo ichiti chirwere ichi chiri kupararira zvine mutsindo muAmerica. Pari zvino muAmerica mune vanhu vane chirwere ichi vanopfuura miriyoni rimwe chete nemazana mana ane makumi masere nemashanu 1.485 million. Uye vafa muAmerica ne COVID-19 vanopfuura zviuru zana nemakumi matatu ane mazana manomwe nemakumi matanhatu nevatatu chete kambo kana baku na maafrika ndoku uza sei kambo kanoni torela kumazua kwa ndaka pa zezo nguva yedu ya pera tumpotariza zangezuri muna uza nasi vanu wabato anechirwele che coronavirus mzimbabwe vashuka pamazana matana tuni vashano 605 zangano rinomira vashandiwe urume hurumende Receive Service Apex Council rinoramba mazwi anonzi akataurwa nehurumende ekuti vakange vawirirana panyaya yemuhoro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manero anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Danono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.